manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, ndira 28, 2025. Makateerera kuStudio 7, nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru. Vechidiki vopa pfungwa dzavo apo muzano PF mavekukandiranwa makobvu nematete pautungamiri hwava Emmerson Mnangagwa. Rwanda yoshorwa nesadik neAmerica nekutsigira vapanduki vakapandukira hurumende yeDRC. Vechidiki wopa pfungwa dzavo panyaya yekuti makore anotonga mutungamiri wenyika owedzerwa here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa nhasi kuti mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanya mumari yeZig nedhora rekuAmerica. MumaZig mitengo yezvinhu yakwira kusvika pazvikamu gumi nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 10.5% kubva pazvikamu zvitanhatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 6.8% muna zvita gore rapera. Pachitariswa kukwira kwezvinhu mumari yekuAmerica, zvinhu zvakwira nezvikamu gumi nezvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 14.6% kubva pazvikamu zviviri nezviga zvishanu kana kuti 2.5% muna zvita gore rapera. Zimstat inoti zvinhu zvakwira ndezvekudya, zvinwiwa nedzimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Tumunyawa konzereswa chokutanga nemataxes akaintroduswa mu2025 national budget anoaffecta cost of production. Cost of production akaaffectwa zvinoita kuti unogadzira zvinhu waite pass on that cost na final consumer, saka maprice anokwira. Saka I think ndo chikonzero chihombe chacontributa kukwira kweinflation. Baso zvakare even yaya drought somebody the waste period inenge iri first quarter start takowa.
Tichi tarisa nguva yekuomerwa iyi kana kuti inonzi lean season pachirungu, Dr. Chitambara, inopera rini?
January kusvika kunana March, April pacharamba paine a lot of pressure on especially on food pricing nechikonzero chekushomeka kwechikafu kwakakonzereswa nedrought takungati nayo. Saka I think those zvinhu zvatingati zviri zvanyanya kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire both in USD terms but also in ZIG terms.
Munoona mitengo ichitangawo kudzikira riini vachitambara?
Takadasa mitengo yechikafu notarisira kuti patinotanga kukoha situation yacha improve in terms of supply, agricultural production and supply. Saka zvinogona kubatsira kumoderata kukwira kwemitengo yezvinhu. Uye tarisira wegore rino kuti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta emotikari icharamba ichitiderere. Saka izvi zvinogona kutibatsirawo zvakare kuti mainflationary pressures edu anga achidererawo gore rino.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kana kuti zvamuri kutarisira kuti hurumende iite kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba mhuru?
Tikutarisira kuti hurumende yakwanisa kupfuura mberi nedonzvo rekutatighten monetary and fiscal policy. Zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu inge ichiderera but also kuti ikonomi yedu inge ichikwira zvakanyanya. Of course emabhizimusi especially ma formal businesses ari kusangana nemachallenges akawanda.
Ndeapi
takatarisa nyaya yemataxes iyoyo, tirikuona business akawanda achivhara especially ku retail sector then vamwe vari kuretrencha in other sectors of the economy. Saka the doing business in that way is very challenging. Zvinofanira kunge zvichigadziriswa through nyaya dzesocial dialogue, nyaya dzesocial contract. Especially takadaisa nyaya yematax business akawanda ari kusangana nenguva yakaoma nekuburikidza nematax rate edu akakurisa ari pamusoro-soro uye zvakare stringent enforcement yemaregulations nema state institutions iri kukanganisa vanoita zvemabhizimusi.
Nyanzvi munyadza zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto, vanoti mutungamiri weDRC waFelix Tshisekedi nemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vatenda kupinda munhaurirano mangwana dzekuziya nyaya dzehondo iri kuitika muDRC iri kushorwa nenyika dzakawanda. Chikwata cheM23 chinotsigirwa neRwanda chakatora guta reGoma ndokuuraya vanochengetedza runyararo gumi nevatatu kubva kuSouth Africa, Malawi neUruguay. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio nemutungamiri wenyika vari sachigaro weSadiki vaEmerson Mnangagwa nevamwe vari kushora kuurayiwa kwevanochengetedza runyararo nehondo iyi. United Nations inoti kurwisana muGoma kuchiri kuenderera mberi. VaMnangagwa vakati Sadiki ichatora matanho ekuedza kudzikamisa zvinhu munyika iyi. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Maita inywa zvininga gwaro ranyorwa nachairman weSADC tariona, asi riri kungotaura zvinenge zvinoratidza kuti kungotaurawo havangashayi chekutaura panenge paitika chinhu chakadai mudunhu reSADC. Handina kuona kuti vari kuti zvichagadziriswa sei zviri kunoita kuDRC, nekuti vazininga ngatirangarirei kuti hondo yekuDRC iyi haisi hondo yanhasi, ine makore nemakore, ende SADC inenge yaratidza kuti chaingagone chaicho kuita kumisa hondo iyi hapana.
Taona vemasanganowo anobatsiridza vakaita sana World Food Program, tikaona vana United Nations nevamwe vatungamiririwo vedzimwe nyika vachikandawo muono nemazwi pamusoro pezviri kuitika izvi. Chimiro chiripo pari zvino chakamira sei kuDRC uku?
KuDRC vazininge hakuna kumira zvakanaka, nekuti pane kurwisana kuripo pakati peM23 nevano nganzi pachirumbumba militia pamwe chete nevarwi kana mauto ehurumende. Saka hondo iyoyo iri kukanganisa zvakawanda, zvinosanganisira ugaro hwevanhu, zvekuti United Nations iri kutotaura kuti iri kutarisira kutora vamwe vanhu ichivaisa munochengetwa vanhu, zvatingati pachirungu marefugee camps.
Zviripo here zvinofanirwa kuti zviitwe muchitarisa imi kuti hondo iperei?
Hongu kuti hondo iperei iyi vari kuikonzeresa vanofanira kunzwisisa kuti zvavari kuita zviri kukanganisa upenyu hwevanhu zvakadii. Nekuti tikatarisa panoitwa hondo vazininga, vanhuwo zvavo yatingati nemamazwi povo ndo inonyanya kukanganisika, asi hondo iyi inenge ichikonzereswa ne vatingati vekumusoro-soro uku pachirungu vano vasevedzera kuti mapolitical elite angava emunyika imomo muDRC vanenge vaine zvavari kuda. Nekuti tikanyatsoongorora hondo yeDRC ine chekuita nekuda kupamba kana kuti kukondrola zveupfumi zvicherwa zvinowanikwa ikoko kuitsen DRC.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, vari parunhare kwakare kuSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vanayo govana ine vamwe. Apo makakatanwa yekuti makore ekutonga emutungamiri wenyika anofanira kuwedzerwa here kana kuti kwete ari kuenderera mberi. Vamwe vechidiki muZimbabwe vane maonero akasiyana pamusoro penyaya iyi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Varipo vechidiki vari kuti bumbiro remitemo rinofanira kuvandudzwa kuitira kuti mutungamiri wenyika akwanise kutonga kudarika makore gumi asi achivhoterwa hake kwapera makore mashanu. Asi mutungamiri wevechidiki mubato rezvematongerwo enyika reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora vaAlbert Chidakwa vanoti hazvigoni kuti bumbiro remitemo rivandudzwe.
Zvekuwedzerwa kwematem limit izvozvo hazvina zvazvakanakira nyika yedu kana kahwani. Zvakangonakira mhuri imwe chete, zvakangonakira mashamwari avo, avo vari kubhenefita nehuori munyika inei. Nekuti mari yehuori inonaka imari yekuti munhu anongoiwana akagara asina kuishandira. Saka vanhu varida kuwedzera makore ekuendera mberi vachiruta marisorsi dzenyika. Vanhu varida kuwedzera makore ekuendera mberi vachidzvanyirira vana veZimbabwe.
Mumwe wechidiki anoti mutungamiri wenyika anofanira kusawedzerwa makore ekutonga ndivatafadzwa Mavhunga, avo vanoshanda nesangano reproject Vote 263.
Takava ne 37 years tina vaMugabe. Asi hapana chakanyanya chikambonyanyochinja kana tichitotarisa zvinhu zvakatoenda nerimwe divi. Nao tava neimwe hurumende iripo. Hurumende iyo yoda kugara zvakare kudarikidza zvinotaurwa nemutemo. Zvava zvinhu zvinotiratidza kuti seZimbabwe hatina chatadzidza. Ndazvino chazvinotibatsira kuti tingoramba tiine hurumende imwe chete. So hatina kunyatsofara nezvingainge zvichida kuitika izvi.
Asi mumwe wechidiki wemubato reZANU PF Muzvare Rumbidzai Mpofu vanoti havaoni chakaipa kuti dare reparamende ritange matano ekuda kuvandudza bumbiro remitemo.
Bumbiro remitemo rinogadzwa nevanhu. Bumbiro remitemo rine zvido zvevanhu. Tikatarisa conference yedu yakaendosa president kuti vatonge kusvikira 2030. Saka zvido zvevanhu ndozvinoitwa. Zvido zvevanhu ndozvinotevedzwa nenyika.
Vaimbotungamira vechidiki mubato reMDC Alliance vaLove More Chinoputsa vanoti mamwe mapato anopikisa emuZimbabwe ari kubatsira ZANU PF kuondonga bumbiro remitemo.
Asi chinonyanya kurwadza ndechekuti inofanirwa kunge iri opposition haisi kuonekwa. Kune chimwe chibandiko cheopposition chiri kutadza kuti chiri kufambidzana nehurumende, kwoita chimwe chibandiko cheopposition chinenge chichizviti hachifambidzani nehurumende, asi hapana kana chimwe chete chavari kuita kurwisa zvada kuunzwa nehurumende. Zvinobva zvangoburisa pachona kuti aiwa vese vari vaviri vanhu ava, vese vari vaviri mapoka aya vari kubatsira hurumende kuti irambe iripo. Zvinova zvinorwisa tsitsi.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti makore ari mubumbiro remitemo ekutungamirira anokwana.
So tikaita two term limits zvinenge zvakatinakira nokuti vatungamiri vanenge vasarudzwa vanogona kushandisa term yekutanga kugadzira varo foundation yezvavarida kuita, then yechipiri yacho kuti vange vachisanzisa zvavanenge vachida nezvishuviro zvavanenge vakapromisa veruzhinji. Saka kuti tichinje matem limits yayo handinoona sedzisiri pfungwa dzakanaka nekuti dzinodzokeredza kumashure.
Muna 2013 bumbiro remitemo rakavandudzwa kuti patarwe makore ekutungamirira. Izvi zvakatevera kugunun'una kwevakawanda kuti vaive mutungamiri wenyika mushakabhuva Robert Mugabe vainge vatungamira kwenguva yakareba zvainge zvokonzera kusagadzikana munyika. Vakazoita zvekubviswa nemauto. Iko zvino mubato reZANU PF mave kuitawo zinyekenyeke sezvo vamwe vari kuti vamunangagwa varambe vachitungamira vasasiye basa muna 2028 sezviri mubumbiro remitemo. Vamwe varwi verusununguko vave kukurudzira kuti vasiye basa kwete kuda kurambira pachigaro. Asi ivo pachavo vakati vacharemekedza bumbiro remitemo. Asi vamwe vanoti havasi kutsiura vari kuti varambe vachitungamirira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chehamas chinoti vanhu zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 vakanga vatiza misha vachinopotera kune dzimwe nzvimbo vadzoka kumaodzanyemba kweGaza. Izvi zvinotevera kuvhurwa kwemigwagwa neIsrael. Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vakamanikidzwa kusiya misha yavo pakatanga hondo muna Gumi Guru 2023. Kudzoka kwevanhu ava kunotevera kunyoreranwa kwechibvumirano kweHamas neIsrael chekumbomisa hondo kwemavhiki matanhatu. Kusvika pari zvino vanhu vanomwe vanga vakapambwa neHamas vadzoserwa kumusha, ukuwo Israel ichisunungura zvizvarwa zvePalestine mazana matatu zvainge zviri mumajeri. Nezuro, vanhu verudzi rwechijuu vakapona mukupondwa kwevamwe verudzi rwavo makore makumi masere adarika vakaungana pakamba yeAuschwitz muPoland vachicherechedza kusunungurwa kwavakaitwa nekurangarira vakapondwa nemanazi emuGerman. Mauto eRussia ndiwo akasunungura vanhu pakamba iyi painge paurayiwa vanhu vechijuu kunyanya vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana kana kuti 1.1 million. Mutungamiri wehurumende yeIsrael waBenjamin Netanyahu havana kukwanisa kuenda sezvo dare reInternational Criminal Court riri kuti vanofanira kusungwa nemhosva yekuponda vanhu vemuGaza. Panguva iyo hurumende iri kuwedzera matanho ayo ekudzivirira kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri kubhadharirwa mitero. Gurukotari zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neZuro vakaburitsa mutemo wechimbi-chimbi kana kuti Statutory Instrument 7 unomanikidza vanopinza zvinhu kuti vange vachiburitsa magwaro anoratidza kuti vabhadhara mitero pane zvimwe zvinhu. Gwaro rakaburitswa neZuro iri rakatara zvinhu gurumbamwe zvinosanganisira zvekudya, zvekuwachisa nezvekupfeka, zvekuvakisa nezvimwe zvinonzi zvinosungirwa kunge zvichiratidzirwa umbowo hwekuti vakazvipinza vachibhadhara mitero. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti vanotsigira danho rehurumende iri vachiti ndiyo nzira chete yekuchengetedza nayo makambani nezvitoro zvemunyika zviri kubhadhara mitero kuhurumende pamwe nekupinza vanhu mabasa.
Idanho rakanaka chaizvo randinototi dara rakatoitwa nguva yapfuura iyi tisati tasvika patavapa, nekuti hatingafambisi nyika vamwe vachiita madiro ekupinza zvunhu mahara pamabhodha vozotarisirwa kunzi vaite makwiki nemakambani anoita zvinhu zviri pamurawo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti matanho ari kutorwa nehurumende aya ndedzimwe nzira dzairi kuedza nadzo kuunganidza mari inopinda muhomwe yayo, sezvo paine humbo hwekuti mari iri kupinda muhomwe yehurumende pari zvino iri kuramba ichiderera.
Zvaiitwa izvi ndo imwe nzira dzekumobilize marevenues, asi zvinogona kuita kuti vemabhizimusi mamwe isipaya vanotadza kuzengwa chita provide evidence yem customs clearance nechikonzero zvinenge zvakasiyana siyana. Zvinogona kuita kuti maoperations awanga achapfekwa zvakanyanya nekuti zvazviri kuda ndezvekuti vakatadza kuprovide evidence yeclearance, zvinoreva kuti zvinhu izvozvo zvava kubatwa nezimbra.
Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vanozvibatira mabasa emaoko reSMEs International Expo vaDelight Makotose vanoti chiri kuita kuti vamwe vatore matanho ekupinza zvinhu nedzimwe nzira dzisiri dziri pamutemo inyaya yemitero yakanyanya kukwira.
Matarifu avanocharja kuvanhu vari kupinza zvinhu deno zvati dererei kuitira kuti vanhu vagone kudii kupinza zvinhu zvavo voita business pajekerere. Naiyo hurumende ichiwanawo mari revenue inobhadhagwa yemataxes.
Vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano reCommon Market for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti vanobvumirana nedanho rekuti mitero inofanirwa kunge ichibhadharwa, asi vanoti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti varombo vasave ivo vanoguma vaomeserwa.
Apa zvautoratidza kuti kuda hurumende yati rasikei gwara. Aiwa, isusu tinobvuma kuti ngakuwanikwe vanhu vanobhadhara mitero majuti zvakadaro, asi ngakunyanye kutarisiswa zvinobva ku ivo vanopinza mbatya dzacho mumabhodha, ndokune mhosva.
Hurumende gorera pera yaka umba chikuwa tachiri kutunga miru wanibazi lezo kutenge sera na chakana ngana nukumisa kupinzu kwa kweshinu mnyika siri pa mtemo. Asidano iririno nzine vamwe rako nzira kushaipa kweshimwe zinu mnyika. Sakaringa gaziri sikuwa sei dambu ziko iri. Vangwenya wano zoka vachiti.
Aba vanotenge sa matal shop kana downtown. Havanga piwe mwosha yukutu ndo wano varisa wana spana na okay. Ni yukutu kuvaru wa kima shop maombe. Hakusiku kuchiko ndereswa kwa nima SMEs. Kuru kuko ndereswa kwa ni monetary policy inorambita. Wana okay nana spana kutivange wachi tengesa zuni zwawo nima US dollars.
Kubamu na zita gorela pera Zimbabwe Revenue Authority kana utizimura. Ino nzi atora zinu. Zino kosha US $2.4 million. Zvanga zvicheza kupinzwa munyika zvisina kubhadharirwa mitero. Ukuo, nekuda kwekusimukira kwezvitoro zvidiki kana kuti matakishopu zvazara munyika, zvimwe zvitoro zvikuru zvinonzi zvave kukundikana kuzadza masherufu azvo nezvitengeswa, nekuda kwekuoma kwezvinhu izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvave kumanikidza kuvharwa kwezvitoro zvikuru zvakawanda munyika. Kunze kwekunge hurumende yatora matano anogutsa mativi yose, vamwe vanoti zvinhu zvicharamba zvichiita sebasiketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kududunuka. Dare reSenate muAmerica riri kuenderera mberi richibvunzurudza nekuvhota kuti rotambira here kana kuti kwete makurukota ehurumende akadomwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. VaTrump vakadoma makurukota gumi nevashanu asi vatambirwa nekukwanisa kutora mhiko kusvika pari nhasi vatatu chete. Nezuro dare reSenate rakatambira vaScott Bessent vanova gurukota rezvemari. Vamwe vakatotora mhiko ndava Marco Rubio vanova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vaPat Hegseth vanova gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai.
Bessent vanenge vari big hedge fund billionaire, saka indiri kuona kunge mastrategies akawanda ekuinvesta vanenge vanoaziva nekuchengetedzwa kwaiyo mari nokuti ivo vanayo, saka experience yavo inenge ichavabatsira mubasa iri. Tinoziva kuti vekupedzisira pavanga vaTrump varipo vamanochin vanga variwo another billionaire vaizivawo mastrategies ekuti mari iwande and upfumi hunge huchengeteke muno muAmerica.
Tinoona zvakare kuti iro dare reSenate chiti iro vachange vari kutarisa kudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaPat Hegseth vakawanawo mavhoti ekuti vatange basa. Munoonawo sei izvi?
Ava Hegseth vakati netsekei nokuti tinoziva kuti majority yeSenate right now is 53 senators. Republicans vari kutonga kuSenate to 47 Democrats. Saka Vice President sezvo variwo president weSenate ndo akazobatsira kuti vaHegseth vakonfemwe. Asi kukonfemwa kwavaita ndichaona kunge kunenge kuchachinja mapolicies akawanda. Ndatoona vatotanga kutoti matransgender ngavabuditswe nemasoja anga adzingwa nguva dzeCovid vanga varamba kutora Covid vachadzoserwa uye vari kupiwa mari dzavo.
Izvi munoona zvichizotambirwa sei pasi rose?
Yeah, iripo ezvi nezvi ndeyekuti vaTrump vari pahai nokuti takaona mapolls ari kutaura kuti vari muma 47% approval, higher than he has ever had. Saka vari kuramba vachifamba neurongo hwavakataura pacampaign and vari kuzvifulfila zvese zvavaitawa.
Pane vamwe vachiri vakamirira kuti vawanikwe ivo vachizenge vari muhurumende yavaTrump vachiri kuferefetwa kudare iro reSenate, munoona vachizobudawo sei ivavo?
Sezvo Republicans vari kutonga kuSenate, vazhinji vacho vanenge vachakonfemwa.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMavelous Musanganya uye weStudio 7. Yave nguva yekuti timbonzwa kubva kune vateereri vedu.
maakadi pasi desevi ni wanamko majonga kandi nire ne vangu sa mno shanda na ndeto a kondra disoni banks ndri kumashingo daga dzidza magwaro kuti usatuka mambo nyango uri mumba yemukati asindi kuti nanga gwaro ngabve pana zvari kuita from 2017 pakanzara mugabe pana kana zvakamboita kusaiko zvino ngabve zvari kuda kuita zvino ari kumunyengera ari kumfurira ndeyasiyana nazvo kanga kangwara bhozi mabhiri achaita uchabvaro ndishandi kune rimwe bato kauti asi ndoshandisa njere nchivona ndoongorora ndichifunga nezvandakazvagwa nadzo mabhiri anda kuita achabvaro kudarika mabhisiri avakaita mugabe
Makadi pa Studio 7 takaona mahovhet edu vakataridza kuti vauya zvakanaka shuwa nyaya iyaya netsa kwenguva refu asi chimwe chinhu chandoda kungotaura hangu kana nyaya yavo iyi isina chamisa mukati vanhu vazhinji vachafunga kuti 2017 yava kuda kudzokororwa saka chamisa ngave mukati nenyaya iyi kuti nyaya iyi igadzikane tingatoda kuti vaite zvavo transition government nachamisa pozoitwa mavhoti 2030 yachonai kufaitiwa mareforms ingava nyaya kwayo kana vari voga togona kusaona kuti ndizvo chaizvo chaizvo nokuti togona kufunga kuti yava 2017 kai
Hello pastudio 7 ana mukumajonga muraite nditakunda paruwa marare muonera ngoba nhau yevision 2030 yekuti vavandudze mutemo apa zvingori pachena kuti kunanga kwanga achingosiya hake basa koza kwaachadiwa nevanhu muri kuona maovhet vakutopokana nenhau yautaura yekuti aramba achienda 2030 nekuti vari kuona kuti hakuna development hakuna chiri kuitwa vanhu anongoramba vachingochema kusvika 2030 kana iye vhaisi wake chaiche ari kutonyatso kuona kuti ari kukundikana kundikana hapana
makati pastudio 7 legman zvakati regai nditaure ndichishingurana nemavo veterans nevose vari kutaura nezvekunetsana kuri mukati mezanup f nyaya yenyu varume inini handinei nayo nechikonzero chekundoda kuonesa mazimbabwens kuti chiri kuitiswa ava vanhu vari kunetsana ava havasi kunetsana nekuda kwekurwira zvido zvevanhu vari kunetsanirana chigaro chekuti ndiani aane juti rekumbomorawo kana kuti kupa kubira vanhu vemuzimbabwe upfumi hwavo
akadi pastudio 7 apo vamunangabwa ngavachitoenda nguva yavo yakwana takafarira vatsigiri vachiwengavo vari kuda kuti vachiwenga vapinde panyangapo kuti ukawana mabonga achirwa ngaaurayane tinofara chaizvo apo tinofara nemauvheti rambai makadzvanya aende munangapwa
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vanoongorora ndinotsokora dzevamwe vateereri vasinei zvisinei nestudio 7 vanoda kutumira mashoko tumirai mashoko panhamba dzinoti +1 202 465 0318 munhau dzemitambo Zimbabwe nezuro yakaiswa mugroup B kumakwikwi ecup finals achatambirwa kumoroko mukupera kwegore rino zvimwe zvikwata zvakaiswa mugroup B zvinoti Egypt, Angola neSouth Africa mamwe magungano akamira akati group A Morocco, Mali, Zambia, Comoros group C Nigeria, Tunisia, Uganda neTanzania group D Senegal, DRC, Benin neBotswana kuchite group E Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Sudan kuchitiwo group F Ivory Coast, Cameroon, Gabon neMozambique makwikwi ecup finals achatanga musi wazvita 21 2025 achipera musi wa18 ndira 2026 sezvo nguva yedu yapera regaitarise musoro yenhau dzanhasi asi tekuyeuchidzai vateereri kuti munge muinesu muchirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro ezvinhu mune zvemabhizimusi misoro yenhau dzanhasi inoti vechidiki vopa maonero avo panyaya yekuti mutungamiri wenyika otora makore mangani ekunge achitonga mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuri munyika anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiya mina sitandikile mushanga
Tokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuzivandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumente olwezimstats luthi ukugugudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni eyezigi leyedola lemelika kuqongile ngenyanga yona lesikuyo.
Ama-divisions esizokhulunywa ku-social media laku-media ngama-divisions abunjwa ngabantu. I-ZNP libandla elibambeneyo, ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa.
Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Iyaqhubeka impi kwele DRC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency luthi ukugugudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni ezigi leyedola lemelika kuqongile ngenyanga yonale kazibandlela esesiyigqiba kusukela ngenyanga edluleyo kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla okunathwayo lendleko zokubhatalela izindlu lemithelo yazo. Embikweni oyethulela mhla izimstatithi ukuwa kwamandla edola lemelika kukhuphuke kwafika kokwedlula ichumi lane ekhulwini 14.6% kuyonale inyanga okubonisa ukuqonga ngokwedlula okubili ekhulwini 2.5% kusukela ngenyanga edluleyo ekampalakazi. Kwathi-ke ukuwa kwamandla emali yezik lakho kwakhuphuka ngokufika phose kokune ekhulwini 3.7% kusukela ngenyanga edluleyo kwakuthi ngqe kokwedlula ichumi ekhulwini 10.5% kuyonale inyanga. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye okuphathelane lezomnotho sixoxa nomnumzana Simba Masimba Kuchera, ingcwethi ecobongola ezomnotho welizwe.
Ngokubona kwami imbangela enkulu ngama taxis uza nanzelela ukuthi u-2025 kube lama taxis afakwe ngobaba uMthuli Ncube, ngibona njengani ngamanye akhweze intengo yezinto. So inflation, ngoba nxa sikhuluma i-inflation siyabe sikhuluma ukukhwela kwezinto, ukuthi zikhwele kangakanani. So indaba yama taxis ezikwazi ukuthi engezele u-food lokunye yikho okwenza ukuthi intengo zikhwele.
Sikhangela ukukhwela okwenziwa lidola lemelika lelezikhi, kungabe kutshengisa ukuthi imali lezi zisetshenziswa njani ndawonye?
Okusobala yokuthi thina eZimbabwe silodubo olwemali. Izikhi asikakwanisi ukuthi sibone ukuthi singaba le mali yini ezizayisebenzisa ezizakwa-stable, ngoba sile speculation eningi. Kodwa ungakhangelisisa uzabona ukuthi kuyabe kungamelanga, especially nxa sisebenzisa i-US dollar intengo zikhwele ngaleyo ndlela. Kodwa ngokuthi thina kulama-speculators amaningi kwi-economy yethu, owakuqala. Owesibili, akula industry ayafala. So kugcwele ama-speculators, awusela abantu abalungisa izinto abakhona kwi-industry abangalungisi izinto okumele zithengiswe lapha eZimbabwe.
Siyabona njalo ukuthi abamavinkili, ama-retailers, bathi sebesehluleka ukusebenza njalo amanye asevaliwe, kukanti uhulumende yena ugqekeza labo athi bangenisa impahla ngokungekho emthethweni elizweni, abama-informal traders. Kambe lolu lona uhlupho lungaqedwa kuyini?
Okukhona yikho yokuthi uhulumende kumbe abanye abasebenza uhulumende umbe abanye sebenza ama businesses lapho. So sobanzima ukuze sihlasele indaba ye inflation le profiteering ngoba labo esibakhangelele ukuthi bazasivikelela indaba ye inflation labo sebe u business njalo sebe ngama retailers uzabona ukuthi sebekhona ku retail industry so labo bayafuna ukuthi benze profit so ukuza banzima kakhulu ukuthi iZimbabwe irikafe ngoba uyabe sokumele uze uhulumende kumbe abantu abafaka ama-policies babona ukuthi ama-policies abawafakayo kathesi ngeke asebenza ku-economy yethu.
Lo mnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ebesixoxala icingweni khonapha Studio 7. Kulaba kubandla lezanu-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa nomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngokuthi kwengezwe umbuso kamongameli Mnangagwa kungafika umnyaka ka-2013. Baphika ngesikhathi abasekeli bakamnumzana Chiwenga beziveze izolo eNational Heroes Acre lapho abahlabele ingoma besithi akumelanga ikhahlanyezwe. Abasekela umongameli Mnangagwa labo bebegqoke izembatho eziveza ukuba bafuna ahlale esikhundleni kungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Umnumzana Monashe Mthusa okudalele ZANU-PF Central Committee utshele uGibbs weStudio 7 ukuthi akulakuxabana phakathi kwenkokheli yebandla leli.
Ama divisions esazokhulunywa ku social media la ku media ngama divisions abunjwa ngabantu iZANU-PF libandla elibambeneyo ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa ukuthi umongameli okhona kathesi ngubaba uMnangagwa. So akula abantu sithwa ngabantu baka Mnangagwa ngabantu bakazibali ngoba lokho nguzwa nongkhona uyave eqhathwe nguye ubaba uMnangagwa wavotela ngabantu ku Congress eka 2022 eZANU-PF. So ama divisions abantu ababonayo ngibeni ukuthi izinto ezenzakala ezimfeni ngingathi izinto ezenzwa ngabantu nganandzela abantu abaningi ababa umsindo especially kade besabela abana ngabanye abangasokeza ni PF like uSenengamo ongaso member ezani PF kulebandla lakhe kuthi ayifis asebefuna ukuthatha ithuba lekungena ngemkenke ngombe ngezikhala ukuthi bephambanise ibandla lezani PF kube ngani kulobulo ukukhona kodwa kungiyo.
Yebo kodwa siyabona baba Mthuza ukuthi kulabanye phela laba abathi 2030 labanye bakuphikisayo kakhulu. So abantu sebebona ukuthi phela laba abathi behlabela ngabezanu bakubeka njalo abantu abakhuluma kunye kunye.
Into ekhona ukuthi iZANU-PF ikhambe ku conference ekobulawayo umfufu oka 2024. Ku conference leyo iZANU-PF iphume lama resolutions amaningi akhona ahlanganisela ukuthi 1 July abe iJoshua Doctor ntabo kongomodei ahlanganisela ukutshintsha amabizo ama-provinces ukuthi singabiza ama-provinces njengaboma-Tableland labomashonaland. Enye yama-resolution yangikhona abanye asebe ithi resolution number 1 ithi yona ngenxa yemisebenzi kapresident Mnangagwa asingezeleleni i-term of office yakhe aqedise aze ayephutshisa ngo-2030 ngama-resolutions abantu. Kunjalo nje ukuthi entweni ezinjalo bakhona abakuvumayo bakhona abangakuvumiyo. IZimbabwe is a constitutional democracy. Abantu bavunyelwe ukuthi bekhuluma bakucabanga njalo abakufisayo.
Njalo
ngoba kunelisho umfisayo wena ukhona ongakufisiyo khona okufisayo. Kodwa because sokuyi-resolution eyabandla leZANU-PF yenzwa ngo-2024 ekobulawayo. Abantu abaningi sebebanjwe ngakhona ukuthi iZANU-PF sidizayike lokho. Ngenxa yokuthi iZANU-PF ibandla vele libantu eZimbabwe sokungani into etropical for indawo zonke. Otherwise akula into emangalisayo ngezinto ezenzakala kuZANU-PF other than ukuthi libandla labantu and ama-conversation ayenzakala kathesi ngama-conversation around i-constitution kuphela.
Ye kodwa siyabona labantu impi yenkululeko bajinga lapha babantu bathi uMnangagwa seyihlulekile ngcono hambe ngibaningi kakhulu
abakutholokoabantu uMnangagwa wavotelwa ngabantu
ngo-2023
ukuthi abe ngumongameli welizwe leli for a 5-year term. So uyabe seyifuneka isikhathi bani nxabona bamvotela ngo-2023 ukuthi vele abantu abangamvotelanga laba abakhulumayo ngabantu abakhomplenayo abantu abalesifiso sokulokhu bekuthiwa kuphela izinto ngenxa yokuthi le nto abake bayenza kudala ilizwe leli muva selisiya phambili ngendlela esiya ngalo. Siyakwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingakalungiswa ezihlanganisela okuningi-ningi okungakaqedisiswa ngemisebenzi eyenziwa khona ngebandla lezanupiyo. Kodwa ungeke wathi into yonke le iphandanyiswa ngumuntu oyedwa ngabe ukuthi into ezingakayenzakali ukuthi kuthi sonke sehlulekile phela waye likhethi ukuthi uzivanwe ehlulekile thina into esiyenze kuhle. So ngabantu nje abakhulumayo and ukuthi singathi ngumbono wamahovethi wonke angibone njalo ngumuntu nje ayekhuluma into esekhanda lakhe yeke.
Lo mnumzana Monashe Mthutsa okudalele ZANU-PF Central Committee obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Abasekela umnumzana Chiwenga bathi umnumzana Mthutsa usinga ezimithiyo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Misheke Sibanda okhokhela elinye icele lezaphu.
Ukuxokozela kubandla lezanu-PF umbone ngani Gibbs yinto engalunganga ngoba kakusatshengisi ilizwe ukuthi ilizwe elilomthetho ukuthi lilizwe elile-leadership efuna ukwenza ingqubekela phambili yeZimbabwe ukuthi iphumelele. Ngoba into esisenzakala eZimbabwe, umbuso osukhona sungani ngulo lalo lemuli yakhe nguye esebanga umbuso kumele abuse le family yakhe. Kungafaki abantu beZimbabwe abalwela leli lizwe behlupheka behlale egangeni besidla nzima benethwa lizulu bedubeka bebulawa ngamabhunu. Akusatshengisi ngoba sokungani kwakulelwa ukuthi umuntu kazingenele nje embusweni lemuli yakhe.
Kuvele kubangwani le bandla lezanu-PF ungakhuluma labo bathi hayi bona babambene akula bantu abalwisanayo
laphana. Ukuthi kulokubangwa kuliqiniso ukuthi umuntu uyazama ukuvala ukuthi kungaphumeli ngaphandle anto wonke umuntu emzini wakhe ukuthi kungabonakali ukuthi uyabecabana le nkosikazi. But kugcina sokuvela sokusemakhota ngithi noma la ukufihla emzini wakho laphana ukuxabana kukhona kubangwa ukubusa. Njengoba ngitshilo Gibbs, uhlupho esesaba lalo eZimbabwe ikuthi mina nginje ngingubhubesi ngangena embusweni sengifuna ukubusa mina le muli yami ngibe ngi-life president ngikube lokhwana kobuduna ukuthi uduna kuye ngingafa kuthathwa ngumntanami mntanami umzukulu wami njalo njalo. Ukadaye ezelizwe kakufani njalo. Kufanele umuntu angene ithemu yakhe le evunyelenweyo nge-constitution. Ma kuyi-two term, yi-two term. Ma yi-one term, yi-one term, angithi. Kwenzela ukuthi kungene imbono etshiyeneyo yabantu le-leadership ngokukhokheli. Kubonakala ukuthi umuntu obengcono ngubani, oyenza ngcono ngubani, oyenza umnotho elizothini, uphumelele uye phambili.
Lo mnumzana Mishek Sibanda okhokhela elinye lamacele ezaphu obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Umanyano we-United Nations ubika ukuba ukulwisana kuqhubekela phambili eGoma kwele Democratic Republic of Congo kulandela imbiko yabahlamuki be-M23 eyokuthi sebelithethe leli dolobho. Izibhedlela kubikwa zingasenelisi ukuphathisa abantu ngoba abalimeleyo sebebaningi kakhulu. Umlamlankunzi umongameli William Ruto wakwele Kenya uthi kuzaqhutshwa umhlangano lomongameli Felix Tshisekedi lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda okuzakhulunywa ngempilo eqhubeka e-DRC. Ele Rwanda litheswa umlandu ukusekela abahlamuki laba. Umgcini sihlalo weSADC njalo engumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa uthi uxolo asizweni uTabo Kancube exoxa ngalolu daba.
Singathi thina uSouthern Africa uSADC amazwe lawo mama abathwane basebeba mama lahle ngezandla ngoba leyani imbi eliwa e-DRC itsho okuningi. Sizwile ke njalo naye lapha umongameli welizwe ubaba uMasenangakwa sithi yena isadiki izangenela kodwa nxa sithola imbiko kukhanya ukuthi vele kungali kulamasosha ayisadiki phela khona ngahle. Kodwa ke osokuyiqiniso yokuthi impi leyana nxa isadiki singenela singakhohlwa okunye okufanele sikunanzelele. Kusitsho ukuthi njengamazwe esadiki nxa sebengene kuleyana impi vele sithi kuhle kudonswa nzima i-ikonomi yala mazwe amaningi ayihambi kahle leZimbabwe ayihambi kahle. Amazwe azo sihambe siyengena kuleyana impi okuyiqiniso yokuthi i-ikonomi yethu izakwehla usichu na ikonomi sehla kujita bandu vesatiki kulawa mazaza njana ule anembi izabu yaftikube kisibanzi moja loko ikukua
nga si kangelu kuti loku guza kulandela ungahlaliseki okuse Mozambique kulandela ukhetho lokhu akusoze kuphazamise na kumbe kulethe ungahlaliseki kumazwe amanenye aseSadic
ozokukhona engakutsho ukuthi eqiniswe ukuthi njengamazwe eSadic abathungamela amazwe eSadic sofanele bazinuke amakhwapha singananzelela ukuthi khaya kuba lokuchoza okwenzakalayo singakhohlwa ukuthi kwenzakale namidokochokozela kwathula kwenza khathesi kuyenzakala eMozambique kuyachokozela sokungenele DRC kukhona esingakubambi kuhle njengabantu ikakhulu imbona yasesibambuhle bona ngathi umthetho le elizwe yamazwe kuthiwa yi-constitution siyilandeli kahle siyafuna ukuthi siyibhendise okwesibili ngibona ngathi ukuthi ungahlonipha amalungelo abantu xa ungahlonipha amalungelo abantu abantu bangafika kwisibaso ukuthi bantu ungazifayi kubi ekulezi eziyani
lo mnumzana Ambrose 70 olandela ezombusazo njalo ekunhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU sisenjalo ukubana umgcini sihlalo we-SADC njalo engumongameli weZimbabwe mnumzana Mnangagwa uthi imhlanganiso lo izaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impilo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabantu abahlala eGaza abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu i-300,000 ababuyele emzini yabo izolo kulandela isivumelwano seHamas le-Israel esokubeka phansi izikhali ukukhululwa kwabathunjwa iHamas ngomnyaka ka-2023 labavalelwe entolongweni kwele-Israel abantu abaningi bathole imizi yabo ibhidlizwe engamabhomba aphoselwa eGaza ngele-Israel lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba be-Associated Press babika ukuba umtshutshisi wokudalela i-International Criminal Court uthi kumele kubotshwe abacatshangelwa ukuthi babulala abantu abaningi e-West Darfur kwele-Sudan okulempi yomvukela le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington amankampani asemelika akumsebenzi wamakhompyutha lokukhulumisana ngemitshina yakulezi nsuku awe-technology alahlekelwe imali ephezu kwe-$1 trillion emkambo wemali i-stock market izolo ngemva kokuba inkampani yakwele-China isathuthukayo i-DeepSeek yazise ukuthi isithole indlela yokwenza umsebenzi thize ngemali encane enxa kuqathaniswa laleyo ehlawuliswa inkampani yemelika inkampani ye-NVIDIA iyodwa ilahlekelwe ngama-billion phose angamakhulu ayisithupha i-$589 billion ekuseni lamuhla umkambo wemali ubulokhu uveza impawu zokungahlaliseki kodwa amanye amankampani agoqela yona leyo i-NVIDIA abekhanya iseqalile njalo ukuthola inzuzo ngokuya kwelanga ikhuluma ngalolu daba umongameli weMelika umongameli Donald Trump uthe okwenziwe inkampani yakwele-China le kumele kube yisifundo kumankampani aseMelika ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Tim Muringai
lapha it's a monumental technological advancement ngoba siyakwazi ukuthi i-industry ye technology is ever evolving and it changes day by day and ma ungahlala emuva usithi wena you have arrived kuzaba lama company anjenge DeepSeek lawa abuyileyo a revolutionizer i-industry yakhona okuqakathekileyo ukuthi i-DeepSeek ibisebenzisa ama older chips about 2000 of them compared labo Nvidia ababesebenzisa 16000 and ama chips angkhona were older semiconductors so konapho hayi ungantho asebe weba tinja the whole game AI and igathesi Nvidia has to come back and respond to something like this ngoba kukhuluma ukuthi AI technology can be produced by cheaper and less more expensive means. Nvidia, I think Biotech is close to $1 trillion to make sure that our database can handle all the information and algorithms. So this is a very, very innovating and exciting time. Over Katesi, the race is now open to see who can do it at a cheaper rate. Mama Chinese are we let deep seek. Sizabona la ukutama Indians as a zamani and siyakwazi ukutama Russians lama Ukrainians lawo nganto abaya computer ku lesisigaba se technology.
Inkampani ye-Nvidia ubona isenelisa ukuvuka yini incintisane le inkampani yakwele China le?
Ukuthi Nvidia elahlekelwe izimali ama-billions lawa kuyenzakala and kuyatholakala ngoba bona I think for the past 5 or 6 years they kind of just relaxed ukuthi there was nobody who had the technological power or prowess yokusebenzisa the algorithms like they did. But ikathesi iDeepSeek China has changed the whole game. Yikho sebelahlekelwe imali and abantu abaningi sebeza investor in a smaller but upcoming company. But into abameleleyo abaningi is ukufinda out ukuthi ama operating costs, data, research, lalani, wagumenjani, plus what are the shortfalls and origins of the data. But Tesi, it's exciting news, and we know with Yama companies, Lao Anjing or Nvidia, they will always come back with something better in the future.
Mnumzana Tim Moringai Ulandela, okwenzakalayo eMelika, ubexoxa noNtungameli Nkomo Studio 7, ese Ohio khonapha eMelika. Amapolisa wabulawayo asemanyene labazali ugatsha lwezemfundo abathengisayo labathwala abantu ngezimota emzameni yokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ezehlukeneyo enzikini yaleli dolobho isilindweni samabhasi esazakala ngokuthi egodini lapho abafundi okubikwa sebevame ukuhlangana khona bengaphuma esikolo bengakagadi izimota zokubuyela emakhaya kubika uAnastasia Ndlovu.
Inani labafundi asebephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezehlukeneyo libikwa liqansa edolobheni lakobulawayo osokudale ukuba amapholisa asungule uhlelo lokulwisana lalolu hlupho ngoba inengi selikhathazekile ngekusasa yabatshalaba. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebesungule uhlelo lokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ngabafundi kuhlanganisa lalabo ababathengiselayo enzikini yedolobho lakobulawayo.
Amapholisa akobulawayo aqale uhlelo lokuxotsha abantwana besikolo labo abathi nxa betshayisa esikolo ngesikhathi abatshayise ngaso bahambe bayebuthana egodini kobulawayo. Nxa bebuthene khona laphana izikolo ziyaqala ukulwa, baqala ukuba lama groupings abo njengabantwana besikolo, baqala ukulwa, baqala ukujikijelana ngamatshe and bayahamba futhi bayebuthana ema-toilets akhona laphana, baqalise ukubhema insango, baqalise ukunatha utshwala lobo esithi yintshengu. So siyagqugquzela zulu kandaba ukuthi abantwana asibaxotshenini, abantwana kabaye ezindlini, abantwana asibafundisenini. Nxa sibabona bebuthene abasuswe khona lapho bahambe ngekhaya.
Obona ngokuthwalwa kwabantu esilindweni sezimota egodini rank, umnumzana Danisa Chuma uchasisa indlela abafundi abaziphatha ngayo.
Abaningi bayakusikubona betshisana khona bafundi and then abanye bangibona basuka lapha bafika lapha kengathi ngabantu abadada isekhathi or sengekhathi lemokesimali. So sengizama ukuthi abantwana bahambe kumakhempisa isayizi eziningi ezinjengalaba abantu bavangile bona uthola begade imota engaka suka kukhona amabhenki khonjabo lokho.
Othengisa egodini rank umnumzana Mncedisi Sibanda uthi kunzima ukuqondisa abafundi abagadela kulesi silindo.
Kulomama umwe wabona imondo lozo esikuyenza into enhle ukorrecta abantwana abawonayo kodwa umthetho wamphendule ukuthi mama usalelani laba bazana bazo bakusanda abantwana bedala siyabathola phandle babheka imbande basitabhule umunye ngifuna ufake impama uthi akudisiphila nje okulingeneyo futhi umntwana yenza into enhle usiyabuya susiyabota suphola kanti nesala futhi ibadisiphila njani abantwana.
Umzali unkosikazi Jean Sibanda ukhala ngabantwana asebethatha izidakamizwa enzikini yedolobho.
Abantwana sitabathaya kodwa bayina esizwe balalela
udokotela wengqondo udokotela Jacqueline Nkomo uchaza imihlobo ehlukeneyo yezidakamizwa ezithathwa ngabafundi
abantu abadala, right? But then what makes this one abantu entrepreneurship ngothi they are so experimental with everything, with the aid of kids making ama trucks using ama pampers, making ama trucks using ama chalks. Now there's another one that is trending, a strawberry. There is so much pressure surrounding abantwana.
Umqondisi wesibhedlela seIngutsheni udokotela Nemache Mawere ekhuluma leStudio 7 ecingweni uchaze ukuba inani labantwana abathatha izidakamizwa liyaliqansa kobulawayo ethi okwamanje kulabatsha abedlula amachumi ayisifica minemibili ekhulwini 80% abayingxenye yezigulane abalazo esibhedlela sona esilabantu abedlula amakhulu ayisithupha lengxenye 650 abalaliswe eNgutsheni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Njona njani bakithi. Ya hayi lokho ka Donald Trump okunye ngiyakuzwisisa ngempela. Amazwe akithi ngabe Africa vele sa too much corrupted. Hayi ngempela especially lona lelela kithi ugovernment lo wakithi lo. Vele sewazitshela ukuthi uye uyezimathanda nje ugovernment. Ya imali ziyathunyelwa bona bayijontsha and bayazi ukuthi kubani abajontshayo but constitution ayisebenzi kulabo bantu. Kwangobani bona ukuthi iconstitution abayisebenzi bejontsha imali zombuso. Bezenza ezabo kumele ukuthi constitution isebenze manje yabona ukuthi constitution yakuleli lizwe lakithi ayisebenzi ile nje yokuqili yokuzenzela so akuzima ngakithi kunzima empeleni bonke laba lama sanctions ngathi uDonald Trump akafaka ama sanctions kuyafana ngoba vele ayikho into abayenzayo bakhalela nje ukufidwa ngathi zingane encane sinomnotho omningi lapha ezweni lakithi sinomnotho omningi kakhulu okokuthi lezi zinto zokuphiwa nje hayi azidingakali emazweni abanye. So ngathi uDonald Trump uvele angafaka angavala lezo mali zonke especially kwelakithi aqale ngalo lelelakithi abuye futhi angakhiphi lawo ma-sanction ayengeze more.
Studio 7, yebo linjani lapho ekukhona? Hayi siyabulisa sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezindaba ezikhiphayo. Awungisithi ncube kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami engizwa mihla ngemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu bese kusehlulwa ngomgwaqo wabantu.
Yebo-ke abanye abalaleli beStudio 7 lingakhohlwa-ke ku-Live Talk uhlelo lwabatsha The Connection sixoxa ngokuvalwa kwamabhizimusi eZimbabwe oluyivalelisayo. Yimi uzithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba.